manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechipiri, gunyana 3, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muonero wedu ndekuti hurumende haisi kutora nyaya yeutano hweruzhinji yeZimbabwe seriously. Nekuti mukaona maissues avakutaura ndo the same issues avangobvira kubva gore rapera vachingotaura. Mari dzacho hadzisi kukwana zvekushandisa muzvipatara hamuna.
Nhengo dzeZimbabwe Hospital Doctors Association dzatanga nhasi kusaenda kubasa dzichiti hadzina mari yekufambisa. Vanhu vashanu vanofa mumhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vonanga kuCape Town kuSouth Africa kumusangano weWorld Economic Forum on Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vatanga nhasi kusaenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa kuti vakwanise kusvika kuzvipatara kwavanoshandira. Ezvo zvinotevera chiziviso chakaburitswa mukupera kwesvondo nesangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association richinyorera zvipatara zvishanu zvikuru zvemunyika richiti nhengo dzaro dzakanga dzisakwanisi kuenda kumabasa kutanga nhasi. Zvipatara zvakaziviswa nezvedanho ravana chiremba iri zvinoti Parire Nyatwa, Harare Central, Chitungwiza Central, United Bulawayo Hospitals pamwe neMpilo. Sangano iri rinoti vana chiremba vakanga vave kutora danho iri sezvo nhaurirano nehurumende pamusoro pemihoro dzakanga dzisina chimuko chadzaiburitsa. Tsvakiridzo yaitwawo neStudio 7 inoratidza kuti zvino zvanga zvisina kunyanyoshanduka nhasi muzvipatara zvikuru izvi kunyange hazvo vana chiremba ava vatanga kusaenda kumabasa. Vana chiremba vepakati vanonzi vangangopindawo mukusaenda kumabasa uku kutanga mangwana kana vakavirirawo nedanho iri. Zimbabwe Hospital Doctors Association inotiwo nhengo dzayo dziri kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe negurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi. Studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kune vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei sezvo nharimbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi muhurukuro yavakaita neStudio 7 nemusi wesvondo Dr. Magombei vakati kana hurumende ikatadza kugadzirisa zvichemo zvavo nhengo dzavo dzichagara kumba kutanga nhasi sezvo dzisina mari yekuendesa kumabasa. Hurumende yakatiwo hayaikwanisa kupindira munyaya iyi sezvo ichitopirwawo neHealth Services Board zvinenge zvichiitika munhaurirano pakati pemushandi nemushandirwe. Asi munyori musangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Evans Mastara vanoti kusaenda kumabasa kwavana chiremba chinhu chinofanirwa kunge chisingaitiki dai hurumende yaitungamidza mberi nyaya dzeutano hwevanhu vayo sezvinotarisirwa. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Nyaya iyi yemasaiki emadhokta nekushayikwa kwezvinhu zvekushandisa muzvipatara inyaya yave nenguva yakareba ichiitika. Muonero wedu ndekuti hurumende haisi kutora nyaya yeutano hweruzhinji yeZimbabwe seriously. Nekuti mukaona maissues avakutaura ndo the same issues avangobvira kubva gore rapera vachingotaura. mari dzacho hadzisi kukwana zvekushandisa muzvipatara hamuna.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei muchitaura kuti raane nguva richingoramba richidzokororwa?
Isu muonero wedu ndewekuti zvinotangira paallocation yemaresources kuti vakuru venyika chova kuona chine musoro kushandisa mari kugara vari mudzindege nemumahotera pane kuti vape vana chiremba mari dzinoenderana nebasa ravanoita, vaite kuti mishonga nezvekushandisa zvivemo muzvipatara. Nekuti handifungi kuti inganzi nyaya yekuti Zimbabwe inyika inotambura zvikuru zvekuti inonzi munhu wachiremba anokora mari iri pazasi pe$100 pamwedzi, hazvina zvazvinoreva.
Tichitarisawo iko kukundikana kuenda kumabasa kwavana chiremba uku, kunorwadzawo zvakadii varwere muzvipatara umu?
Mamiriro akaita nyika mazuva ano nehaya unemployment rate nekutiwo vacho vashoma vari kumabasa vakutambiriswa mari doko doko, vanhu vakawanda vanotoponera kuzvipatara zvehurumende nezvipatara zvekanzuru. Hino kana majunior doctors amira kuenda kubasa, vane vavava vanenge vave munguva yakaoma. Pane vanhu vanenge vane maemergency anoda maoperation, pane vamwewo vari pamachronic medication akaita semaARV, mishonga yeBP nediabetes, vanhu vekuti vakasawana kuonekwa nanachiremba nguva nenguva zvinogona kutokanganisa upenyu hwavo. Saka tinoti dai hurumende yatora nyaya iyi very seriously, vagadzirisa nyaya yekuti gore nogore tinowana madokta achistrika once and for all.
Vamwe vari kuti hurumende iri kuedza nepose painokwanisa kugadzirisa matambudziko aana chiremba, asi kuti hurumende iripo yakawanawo matambudziko akawanda anoda kugadziriswa nguva imwe chete, zvinhu zvinoita kunga zviri kunonoka. Munoonawo sei?
Tinodzokera kunyaya yemapriorities iyoyo. Isu muonero wedu ndewekuti they are not being genuine kuti vakuidza, because zvinhu zvacho zvangozonyanya kuipa nenguva doko doko.
Vanga vari munyori wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vari parunare kuNairobi kuKenya neStudio 7. Mapurisa emuSouth Africa anoti kune vanhu vashanu vafa mumhirizhonga iri kuitika munyika iyi iyo yakatanga svondo rapera. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabudiswa nemutauriri wemapurisa vaVishnu Naidu, kune vanhu vashanu vafa mutsaona iyi nhasi uyewo kune vanhu vanosvika zana vasungwa mushure mekubatwa vachipara mhosva. VaNaidu vati vanhu ava vasungwa vachipomerwa mhosva dzakaita sekuba, kupaza uyewo nekukuvadza midziyo panguva yekuratidzira ruvengo kune vanobva kunze kweSouth Africa. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti vanhu vana varasikirwa neupenyu pamusoro pevatatu vakashaya nezuro, asi havazivi kuti vangani vanobva kuZimbabwe.
Vanhu vatawa kuti varashikirwa neupenyu pari zvino vanosvika vana, vamwe ndo vakapisigwa mumba vari vatatu, kwoita umwe chete anoi wakangoita zvokufugwa nefuti muHebrew. Asi chiyachisingazivi ndechokuti vanhu ava manationalities avo kana kuti nyika dzavanobva ndedzipi. Tichiri kuita hedu zvokutsvakurudza kuti tiwane umboo hwakakwana hwokuti panewo here vanobva kuZimbabwe vakarasikirwa nehama kana kuti noupenyu. Asi tisakangamwa zvakare kuti kune vanhu vakatofa kunana Deben paapachiita mhirizhonga yokuchairwa kwemagonyeti. Saka hazvisi zvokuti zvinhu zvatanga nhasi kuti maZimbabweni ari kurasikirwa noupenyu.
Vashumba varatidzawo kushungurudzika nemaitiro emhuri yeZimbabwe muSouth Africa yekutadza kunge vakabatana.
Nesa ndosho kuti zvataita ora zviya zvokuti kusabatana kune vanhu vokumusha kwedu kunongokonzera kuti nyangwe masangano anogwira kodzero dzavanhu atadze kubata pamwe chete kuti tionesane. Asiwo tinongokurudzira kuti izvi zviitike uye kana tine dambudziko rakadai tishande zvikuru nekonsulate neembasi kuti tiindisewo nyaya dzakadaro.
Vashumba vakurudzira mhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa kuti itumidzire padande mutande reZEF kana vachinge vasangana netsaona munguva yemhirizhonga iyi.
Kumbirisa zvikuru kuti vakarashikigwa zvikuru nemidziyo kana vanenge vakakuvadzwa kana vakarashikigwa nehama vatibate pa namba dzinoti 0846649798. Email address yeZimbabwe Exiles Forum simexilesforum@gmail.com.
Mukuru weproudly 263 sangano rinomirira vemabhizimisi emuri yeZimbabwe muSouth Africa Vastain Makwara vanoti vanoshungurudzika zvikuru nezviri kuitika.
Isuve Proudly 263 Global tichimirira madunhu nemabhizinesi atinawo muno muSouth Africa tinoti zviri kuitika kunonga zvinofanira kumira nozvinoita kuti bhizinesi risafambe. Zviri kutadzisa kuti vemabhizinesi vatadze kuoperata muno muSouth Africa zvakanaka vanobva kuZimbabwe ana mabhizinesi nekupazwa kwemashopu nekupazwa kwemasaloni nezvimwe zvakadaro zviri kutirwadza zvakanyanya.
Vaenderera mberi vachiti vari mubishi kuzivisa nhengo dzavo nzvimbo dziri kuitika mhirizhonga iyi kuti vagare vari kure uyewo vari kushanda nehurumende kupedza dambudziko iri.
Zvo zvataita ndezvekuti zvokubatana nevamwe kuti titaure nehurumende kuti iise mapurisa kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti zviri kuitika zvimire. Asi tinoti pane tariro yekuti mazuva ari kuteera pane zvichaitika zvinhu zvichange zvichichinja sekudaro.
Zvichakadaro kune gwaro raburiswa riri kukurudzira zvizarwa zvekunze kuti zviratidzire mangwana pamusangano weWorld Economic Forum uyo uchatangisa muguta reCape Town. Ratidziro iyi ichange iri kukurudzira vatungamiriri vachange vari pamusangano uyu kuti vatore matanho akaomarara kunyika yeSouth Africa nekutadza kwayo kuremekedza kodzero dzevanobva kunze kwenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tichiri panyaya zviri kuitika muSouth Africa, mapurisa emunyika iyi ashandisa zvombo zvemabara asingaurayi senzira yekuti vanhu vanga vachiratidzira migwagwa yeAlexandria vaparare. Vanhu ava vanga vachiratidzira vachiti havadi kuti zvizvarwa zvedzimwe nyika zvinge zvichigara nekushanda muSouth Africa. Zvinonzi vanhu vanodarika zana vasungwa munyika yose vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa vashora zvikuru mhirizhonga iri kuitika munyika mavo vakati vachaita musangano negurukota rezvemapurisa vaBekcele kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa dambudziko iri. Vacele wabvuma kuti kune vanhu vashanu vafa mhirizhonga iyi. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDeft Hamadziripi vati havana ruzivo kana pavanhu vafa ava paine zvizvarwa zveZimbabwe. Asi vavimbisa kuti vachaunganidza zvavanenge vawana vozivisa veruzhinji. VaRamaphosa vati zviri kuitwa nezvizvarwa zveSouth Africa zvekurwisa nekushungurudza vabva kure hazvisi zvinhu zvinokurudzirwa kuitwa. Vachiti izvi zvinofanirwa kumiswa izvozvi, vachiti vanhu vemuSouth Africa vanogara murunyararo. Zvitoro zvevanhu vanobva kunze kweSouth Africa zvakaparadzwa kana kupiswa mudunhu reGauteng. Ukuwo mutungamiri wedunhu reGauteng vaDeft Makura vashanyira musha weAlexandria nhasi vachiona kuparadzwa kwakaitwa zvitoro nezuro manheru. VaMakura vakurudzira kuti mudunhu ravo muve nekugadzikana. Zvichakadaro, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai nosiviwe Mapisa Nqakula vati kuparadzwa kwezvitoro kwakananganana nekusvibisa chimiro cheSouth Africa. Mhirizhonga iyi inonzi yakatanga kutswa nesvondo rapera isati yapararira muJohannesburg nenzvimbo dzakapoteredza guta iri. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaferefeti ve United Nations vanoti kuchikorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuchikorwa kwemitemo yepasi rose inobata nyaya dzerubatsiro kwakaitika muYemen kuchikonzerwa nemapato anopikisana munyika iyi makore mashanu apfuura uye kunokodzera kutorwa semhosva dzehondo dzakaparwa. Mapurisa emuGuinea-Bissau akasunga vanhu vaive nezvinodhaka zvemhando yecocaine zvairema makirogiramu anodarika chiuru nemazana masere. Izvi zvakaitika nezuro manheru mudunhu reKanchungo iro riri makiromita zana nemakumi maviri kubva muguta guru renyika iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuSouth Africa kumusangano weWorld Economic Forum on Africa uri kuitirwa kuCape Town. Asi rwendo rwava Mnangagwa urwo rwave kukonzera mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti kupedzera hoko padeve retsindi, vamwe vachiti chitsva chiri murutsoka. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu uri kutanga mangwana uchipera nemusi wechishanu kuCape Town International Convention Center. Ko Zimbabwe pane chainobuda here pamisangano yakadai sezvo mutungamiri wenyika vanga vachangobva kumusangano weTokyo International Conference on Africa Development kuJapan? Nyanzvi munyadzi zveupfumi vaKalisto Jokonya vanoti misangano yakadai yakakosha zvikuru kuZimbabwe.
World Economic Forum inzvimbo inoenda kuti vanhu vasangane vanoda kuona kuti vangawana here mukana wekuti vagowana nzvimbo yekuinvesta. Saka vaya vanenge vaine nzvimbo dzavo dzokuinvestira kana zvinhu zvavanazvo zvinoita kuti mamwe vainvestors auye, ndoko vanoenda kumusangano wevono vachiongorora vachikuti mukana iwoyo unogona kubuda sei.
Mashoko aya atsinirwawo navaGilbert Mponda vanhu vamuzvina bhizimisi vari nhengo yezanu PF.
World Economic Forum ndopaya patinowana mukana wekusangana nedzimwe nyika dzekunze nekuratidzawo kuti tiri kuedza kuve nyika inoshanda nedzimwe zvakanaka isina boboto nemunhu, inoedza kuti inge ichitaurawo zvainofunga nemaonero ayo nekunyatsotsanangura kuti chii chiri kutinetsa. Ifanike iri tingati nyaya iyi yatingoti zvirango zveupfumi zvatakatemerwa nenyika yeAmerica neEU. Zvinhu zvekuti paforum yakadaro tinonyatsonoexplaina nyaya yedu zvizere tichiri kutikanganisa pakati nepakati nepakati.
VaJokonya vati Zimbabwe inofanira kunyatsouya nemazano akajeka kuti iwane chouviri pamisangano yakadai.
Ini chikuru chandongode taita senyika ndechekuti icho ngatitengese Zimbabwe kuti ive inoita kuti vanhu vazhinji vaifarire kuda kuzoinvesta muno. Tirege kuda kukombeana vava vakatobudirira kare. Saka totofanwa kutowana nzira dzokuti data vanhu vawana mukana wokupinda muZimbabwe nawo kana kudzikisa mutaxi yedu kuti vanhu vabva atractika kuti vapinde. Zvimwe zvavava vaita zvanaka vakabvisa ma51% aya anga achinetsa indigenization anga akanganisa investment. Izvo zvinokodzera.
Asi mumwe mutedzeri webato rinopikisa reMDC uye vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vanoti misangano iyi kuteya nzou neriva.
Hapana chinobuda pakuWorld Economic Forum, just like hapana chakabuda kuTICAD kuJapan, just like hapana chakabuda kunzendo dzese dzaitwa naMnangagwa dzinopfuura 45 trips dzakosta idzo more than 160 million US dollars. Hapana chinobuda nekuti Zimbabwe iri kujuja ropa repolitics tisina kumira mushe. So hakuna businessman anopinda makaora kudaro, anopinda munotyisa kudaro, because capital is a coward. Uyezve even ukada kupinda mari yacho hauiwane. Who invests in a situation in a country which doesn't have money? Who invests in a situation unoisa mari yako ari mayusa 2 minutes apinda amayusa yatodota yatomarisina musoro? So zvana Mnangagwa zvokuti vamhanya uku vamhanya uku hazvina kana maturo. It's a waste of time, it's a waste of money, it's a waste of resources.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotiwo aone Zimbabwe ichibuda nechinobatika pamusangano uyu.
Dai aibatsira tingadai tisiri mudambudziko ratinaro isi. Mukayeuka kubva pakauya hurumende yavamunangabva, paitwa misangano yakadai yakawandisisa yeJapani, yeChina, yeEurope, yakawanda misangano yakadai America, kuMozambique yakaitwa gore rapfuura isi. Asi haisi misangano iyi inoshandura zvinhu. Zvinoshandura zvinhu ndezvatinoita isusu tiri kumba. Saka hazvigadzirisi zvinhu zvemuZimbabwe, nekuti zvinhu zvemuZimbabwe zvinogadziriswa chete kana vanhu vemuZimbabwe vagara pasi vataurirana.
Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira kudyidzana munyaya dzezvekutengeserana kuburikidza neumhizha hwechizvino-zvino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu runyararo pamwe nekuyananiswa pamberi pemutemo anoti haasi kufara nekunyarara kwakaita commission inoona nezverunyararo nekuyananiswa kwevanhu munyika, kana kuti National Peace and Reconciliation Commission. Izvi zvinoitika panguva iyo vanhu vari kupambwa nekurohwa vachiitwa kafira mberi. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waizeya mashandiro esangano reNational Transitional Justice Working Group nguva pfupi yapfuura, nhengo dzesangano iri dzakashoropodza kushaya hanya kwadzakati kuri kuitwa neNPRC pane zviri kuitika munyika. Mumwe akapinda musangano uyu uye ari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vakati NPRC haikwanise kutsiura hurumende iyo vanoti ndiyo iri pamberi kutyora kodzero dzevanhu, sezvo vakadomwa nemukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Dambudziko hombe ratanyanyosangana naro nderekuti makomisheni edu emusection 2012 yekonstitution edu haana kuzvimirira ega, asi independent anoramba achiwaramba achirarama nekuda kwapresident kana kuda kwemapolitician. Saka munoona kuti simba ravo rinoita shoma kuti vakwanise kuti vataure zvinenge zvakashata pane vari kutungamirira dzimweni dzenguva, seizvezvi state ndo iri involved panyaya yekuabdurwa kwevanhu, state ndo iri involved panyaya yekudisplaiswa kwemacitizens. Saka kuti ivo vachitaura asi vachitauri against the same state yavanenge vachiriyo yavari kusemba zvinovateremere.
Vamasaraure vakati NPRC inofanirwa kunge ichiyamura mapurisa mukuferefeta kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa munyika umbo huchiripo.
Chekutanga izvozvo chinodiwa ndechekuti vangadai vari pamberi pakutsvagurudza vanhu vari kupara mhosva idzi dzekurova vanhu nekuponda vanhu. Izvi zvinonyadzisa kwazvo kuti munyika yedu tine chinhu chiitiko chiri kudzokororwa chemaabduction chetocha, asi ivo vakanyarara vasina tsvakurudzo dzavari kuita. Vangadai vari batana nemapurisa veZimbabwe Republic Police vachipaitwa tsvakurudzo dzinobatika kuti tikwanise kuona vanhu vari kukonzeresa zvinhu izvi.
VaEdson Chihuta veZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation kana kuti ZACRO vakatiwo NPRC haishande sezvo paine nyaya dzekutyorwa kodzero dzakawanda asi pasina zvairi kuita.
NPRC haikwanisi kuti itaure nekuda kwemamiriro ezvinhu, nekuti kutaura kwatiri kuita uku dai yange ini chinhu chinoshanda. Vangadai vachitaura kuti vanhu vakapfurwa vaya mhuri dzavo dziri kuchengetwa, mhuri dzavo dziri kuitwa zvakati. Vanhu vakapfuura vaya vakakurira rojerero.
Reverend Ray Motsi vememorialization vakatiwo basa rekomisheni yeNPRC harisi rekudzimira moto asi kugadzirisa kukanganisirana kwakaitika nguva yakare.
Kuzi basa ravo denge riri rekugadzirisa kune zvakaitika nechekare. So kune imwe pane chimwe chinhano tinogona kuvati havana zvavari kuita, asi tinofanira kuyeuka zvakare kuti basa ravo ringe risiri, nekuti kana pamuka zvozvo ivo ndo vanomhanya vachigadzirisa. Basa ravo ringori kuti tarisai mune zvakaitika muZimbabwe.
Vamose vakati chave kushamisa ndiche kuti NPRC haisi kugona kuita basa rayo.
Chinozo neza ndiche kuti even kubasa ravo racho vakanga vakasarudzirwa kuti vaite. Vari kuriita here nemazvo zvekuti vanhu vacho vakakanganisirwa nevakakanganisana vanoona kuti pane vanibatiro vari kuita. Ndopane nyaya hombe ipapo. Handifunge kuti zvakajeka izvozvo kune ruzhinji rweZimbabwe.
Sachigaro wemasangano anodaidzwa kuti National Transitional Justice Working Group kana kuti NTJWG va Alec Muchadehama vakati NPRC yakawandirwa nezvekuita zviri mubumbiro remitemo.
Parizvino ndirikuona sekuti izvo vanenge vati wandirwei nezvekuita. Takatarisana zviri kuitika izvozvo kuti izvo vari kuita nyaya dzena gukura hunde, vari kuita nyaya dzerunyararo mumacommunities, vari kuseta up mastructures avo nezvimwe zvakadaro izvozvo.
Sachigaro weNPRC Justin Stelo Nare vanoti havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi nhasi vachititi vabate mangwana vave muhofisi mavo.
I'll be in the office tomorrow. It will be best if we discuss that when I'm sitting there not playing.
Masangano akaungana aya akaziyawo kuwanda kwenyaya dzemhirizhonga munyika achiti vanofanirwa kuyamura komisheni yeNPRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chigoriwa.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa mirizhonga yoramba ichiitika muSouth Africa umo muri kurwisana zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Regai timbonzwa kune avo vari muSouth Africa uyezve nekunze kuti vari kuona sei zviri kuitika izvi.
Mukutaura na Nosta Valencia.
Taurai tinzwe sister watinofara mbonzwa madzimai.
Dambudziko ratinaro munyika muno rakaoma. Tashaya kuti tomira papi togara papi. Apa tinenge tine mhuri dzatinoda kuchengeta sekuoma kwakaita nyika yedu yeZimbabwe. Vanhu vakuvadzwa muno muSouth Africa.
Imi muri kupi?
Ndiri hangu inini ndiri sesi. Ndiri muCosmos City hasati zvasvika. Hasati zvasvika asi muJoburg hatitofamba hautoendeku. Nekuti wakutongotya kuchengetedza upenyu hwako. Chinhu chakutongodiwa mukati menyika yedu yeZimbabwe ka. Chakutongokumbira kuti dai mutungamiri wenyika ango tikwanisa kuti gadzirirwo zvinhu zvive zviri nani tikwanise kudzoka kunyika yedu nekuti iko zvino kwatiri kunokuka inyika ine mhandu dzisingaite. Vabereki vakugara vakabatira hura mumaoko.
Ndikene vungwenya sekuti isusu muJoburg hamuna kumira muOcean Town muCBD chaimo.
Muri kuitika sei chii chiri kuitika?
Varongohaka zvinhu zvese zvevanhu ngombika zvinhu hanzi nezvira vakatisa 50 dzimotokari dzemuNigeria.
Pane vanobva kumusha vamunoziva here vakakuwara pachitiko cheimomo muDurban?
Sofa hapana andani.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura naNajir kuda kwati Mbenda, ndiri kuPretoria.
Taurai tinzwe kwakamira sei kuPretoria?
Kwakaberekera ngwenye zuro. Nekuti ndakaona mumwe anoshandira Mr. Delivery kana kuti Take a Lot anotadza kudelivera maparcels akaatakwa zvinotyisa. Zvekuti akaitwa kafira mberi chaiko.
Vana ava vanenge vachiziva here kuti munhu wavari kurova uyu ndewekupi kana kuti vari kungorova munhu wese wese?
Zvinoitika kune Mr. Delivery vanoziva kuti vanhu vazhinji vanotadzwe yeDelivery havasi vehani munyika imomo. Dzeve kune dzimwe nyika. Iye haana kuziva kuti saidhi randiri kuenda iri kuna Blue kuzasu. Kwaive kusiri kufambika yaiva no-go area. Akangoenda Basco wira mawari.
Pane maZimbabwens amuri kuziva here akuwadzwa?
Sofa ndingamunyepere itete. Munhu wandiri kuti wandirinyatsori naye neshow kuti akatiwa kafira mberi munhu wekuNigeria iyeye anoshandira Take a Lot.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakangano wachirongwa chedu chevechidiki chedi Connection na 8 PM. Apo tiri kutaura pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa, uko zvizvarwa zvenyika iyi zviri kushungurudza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nengo dzeZimbabwe Hospital Doctors Association dzatanga nhasi kusaenda kubasa dzichiti hadzina mari yekufambisa. Vanhu vashanu vanofa mumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa. Tavatasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndekusemi na Chris Gande.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mkela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 3 Mpandula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwanamhla odokotela bakhalile umsebenzi khona phezibhedlela basakhulumisana lohulumende ngendaba zeholo labo. Abantu sizazama ukuthi sibancede kakhulu abaphathekileyo bengabuya e-casualty sizababona lokuba nge-admita esibhedlela.
Odokotela sebeqalisile ukukhalala umsebenzi besithi iholo labo aliselelisi ukuthi bavukele emsebenzini nsuku zonke.
Ngosase kubi mfowethu empeleni ngoba nanamhlanje sibona iAlexander iqhubeka kubiwa siqeda ukuthola nombiko othi e-coronation lapha endaweni okuhlala khona izizalwane eziningi lapha babiza ngokuthi ngamakhaladi kunabanye abantu bokuza babili abaqeda ukubulawa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu ezithulele ngodaba lokutshaywa lokubulawa kwezizalwane zakwamanye amazwe okuqhubekela phambili kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike eSouth Africa ngalintambama ukuyangena umhlangano wezamabhizimusi weWorld Economic Forum. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje odokotela bezibhedlela zikahulumende baqalisile ukukhalala umsebenzi besithi iholo labo aliselelisi ukuthi bavukele emsebenzini nsuku zonke. Ezinye izigulane bezibuyela emakhaya zingabonananga labo dokotela kuthi abanye bebehlolwa ngabongi abagula kakhulu behlolwa ngodokotela asebehlale umsebenzi okwesikhathi eside abangangenanga ekukhalaleni umsebenzi lamhlanje. Odokotela bezibhedlela sabantwana bakhona emsebenzini. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela abasanda kugqiba izifundo bezibhedlela zempilo Central Hospital neUnited Bulawayo Hospital baqale ukukhalala umsebenzi njengokwazisa kwabo kusukela lamuhla ekuseni bekhala ngeholo elingeneli ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo Central Hospital, udokotela Solwayo Ngwenya, uchasisa isimo ababhekane naso okwamanje.
Okwanamhla odokotela bakhalile umsebenzi khona phezibhedlela basakhulumisana lohulumende ngendaba zeholo labo. Abantu sizazama ukuthi sibancede kakhulu abaphathekileyo bengabuya e-casualty sizababona lokuba nge-admita esibhedlela. Sizakhangela ukuthi hayi kabasosibadubeke. Sikhuluma kunje kuba khona odokotela abasebenza isibhedlela sivuliwe kodwa ke sisakhangela laba abagula kakhulu. Ngokuya kwesikhathi silethemba ukuthi odokotela bazakhulumisana lohulumende baphenduke emsebenzini.
Amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi uhulumende kabhadale izisebenzi zakhe ngendlela efaneleyo.
Ukukhalala imisebenzi kwamadokotela kuyinto efanele iphakamise wonke umuntu ukuthi athi uhulumende kabhadale izisebenzi zakhe ngendlela efaneleyo. Ngokuba njengalokho abantu behlala besitsho kakula muntu osebenzela mahala, yebo kambe bayanceda kakhulu odokotela, amanesi labo bonke abasebenza lapha ezibhedlela, kodwa kumele sikwazi ukuthi bamele bayekondla abantwana. Ngakho-ke uhulumende kaphangisa aluphakamele udaba lokukhalala kwemisebenzi kwamadokotela ababhadale.
Isigulane isigulane ebesifolele ukuthola amaphilisi esifike esibhedlela sempilo izolo, unkosazana Sakhile Siwela uchasisa ngobunzima obukhona.
Ibuye izolo lapha ntambama ngiswa kuhle esibhedlela sasempilo. Ngifike ngama 7 kodwa njengaze ngathola ukuhlolwa ngabodokotela sebesezo kokubadinga ngamanye amanensi ukuthi silama patients asirious afune iattention yabo. Ekufikeni kwabo nje bebekhomenta bevota besithi yikuthi sisalizwele kwakathesi but ungazezo kufika ilanga lakusasa singaboni lutho asibuyi. Then namhla ekuseni buyile njengokutsho kwabo ukuthi mphenduke ekuseni esibhedlela. Selokhu esihlezi khonapha empilo amadokotela awakho abonakali asazi kumbe bazasebenza kumbe sizahlolwa asisakwazi. Bakhala ngokuthi labo badinga ukuthi besekelwe emfuleni yabo ukuze besebenze beselapha ama-patients bekhululekile.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba akhuphule iholo labo kodwa akabalaleli, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni. Kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga yokuthenga imali yakwamanye amazwe. Odokotela bathi bazamile ukulobela uhulumende kanye lokuphatha imihlangano laye kodwa akalanyathela asethe walithatha kusukela ngomnyaka odluleyo. Kusenjalo uhulumende usethe wabhalela odokotela incwadi ethi baphenduke emsebenzini loba nje engakabatholisi abathe bakukhalalela umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose South Africa sikhuluma nje elokhu ezithulele ngodaba lokutshaywa lokubulawa kwezizalwane zakwamanye amazwe okuqhubekela phambili eSouth Africa. Umongameli Cyril Ramaphosa oweSouth Africa laye obesolwa ngokuzithulela kudaba lolu lamhla wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esola ukwenzakalayo elizweni leSouth Africa. Umongameli John Dramani Mahama wakwele Ghana laye uthe kumele abasakhulayo beSouth Africa bakhunjuzwe ukuthi izwekazi lonke leAfrika laphathisa njani ukuthi elabo ilizwe lithole uzibuse. Umsekeli kamphathintambo wezembiko umnumzana Energy Mutodi wethusele eleSouth Africa esithi eleZimbabwe lithengisa impahla edlula amabhiliyoni amabili okokuthi ilizwe lingama ukuthengisa limpahla eleSouth Africa lizazisola. Lamuhla edolobheni leJohannesburg belivaliwe kwezinye indawo kulodlakela oluthiye umonakalo omkhulu. Amapholisa abebhodabhoda indawana zonke zeJohannesburg kunye losikomitshi wabo umnumzana Bheki Cele. Edolobheni le-Alexandria lase-Rosettenville, amapholisa alwisane lezizalwane zalelo lizwe ebezigqekeza izitolo zixotshanisa abokuza bazidubula ngenhlamvu zerabha. Lokhu kungakaziwa ukuthi kulabantu abangaki abadabuka eZimbabwe asebefile kudlakela lolu lanxa bekhona kwazakalayo ukuthi bafile. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda utshele iStudio 7 ukuthi lokhu besazama ukucwayisisa inani labalimeleyo labafileyo.
Kusase kubi mfowethu empeleni ngoba nanamhlanje sibona iAlexander iqhubeka kubiwa, siqeda ukuthola nombiko othi eCoronation lapha endaweni okuhlala khona izizalwane eziningi lapha babiza ngokuthi ngamakhaladi, kunabanye abantu bokuza babili abaqeda ukubulawa. So kusase kubi. Ungqongqoshe ungqongqoshe wamaphoyisa kulapha ngaseJulif lapho kulokhu kunezimpi khona, kodwa sibone namhlanje futhi njalo abe thina ilokhu njana bona laba bantu bokuza umbutho wethu uhlangana namhlanje sinikeza umbiko ngendlela isimo esingakho lapha ekhaya ukuthi sicela ukuthi uhulumeni angenile kulolu daba angahlali njengesivakashi ukwenzela ukuthi amaphoyisa azithole esemsebenzini njalo ezikela amalungelo abantu bokuza.
Inani labantu asebefile selilalo na?
Asikabilali inani ngoba lokhu kusaqhubeka kasikafiki nesikhathi sokuthi sithole kahle ukuthi kwenzakalani ngoba njengamanje sisagcwele yonke indawo silandelela lapho okwenzeka khona izigameko okuthi asikatholi nje nesikhathi sokuthi abantu baqala ukuhlanganisa yonke imininingwane etholakala endaweni ezihlukeneyo ukuthi sibone ukuthi sokunomonakalo onganani ngoba okukhona okusasemqoka njengamanje ukuthi sithole ukuthula nokuthi abantu isimo sibuyele enjwayeleni lapho abantu abazosebenza khona ngoba lapho esikhona namhlanje amabhizinisi abantu bokuza savaliwe sibone lokugebengu nobundlobongelo obenzakalayo sobungena naseyitolo ezinkulu ezingayisiyo zabantu bokuza kuphela sokunomonakalo omkhulu osaqhubeka wenzeka okokuthi njengamanje sisasebhizi ukuzama ukuthola ukuthi abantu baphephile kanti njalo laba balahlekelwa izindawo zokuhlala bathola indawo zokuhlala nokudla bevikelekile.
Kodwa lona inani elilizwileyo ukuthi lingafika abantu abangaki nxa sicabangela nje?
Well, masihlanganisa namanani amancane esihlokhu siwathola lapha nalana siyazi ukuthi okwamanje kungenzeka ukuthi inani eselikhona esesilitholile elisiqiniseke ngalo seliyedlula ithumi ngoba la amanye asikabi nesiqiniseko sawo amanye sigcine besesibhedlela so kasikazi kahle ukuthi njengoba besesibhedlela basaphila na.
Alo-ke ngumnumzana Vusumoses Banda, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, bekhuluma le-Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg kwele-South Africa. Lokhu sikudaba lunye, uMongameli Cyril Ramaphosa uthi akumelanga izizalwane zakwale-South Africa zihlasele abantu bokuza. Eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter, uRamaphosa uthe uzahlala phansi labaphathi ntambo bezomvikela ukwenzela ukuthi kumiswe udlakela lolu oluthiye abantu abahlanu befile abaningi belimele njalo kwatshontshwa ezitolo zabantu bokuza. Bekulodlakela njalo namhla endaweni ezinjenge Alexandria Thokoza lezinye lapho okuthiswe izitolo zabantu bokuza. Kodwa ke isikhulumi samapholisa uVishu Naidu uthi akula muntu osefike kudlame lolu.
Yes, the situation regarding the violence and the looting, particularly in the Joburg CBD and surrounding areas, have been restored. The situation has been normalized. It was a spontaneous attack that resulted from a flat that was set alight due to a lover's quarrel, and it seems like criminals, just pure criminals.
Sibona ngazani senelisile ukuthi sifaka abantu bethu ukwenzela ukuthi balungise konke kukonoko okwenzakalayo. Abantu laba abakhanya bekade behlasela ngabantu abangamasela nje abaphongukwenza nje kwaba lodlame. Siyakubona kwenzakele sibile endaweni ezijiyeneyo.
I'm unable to confirm reports of anyone being killed as a result of these violent actions. Or should I say violence and looting?
Kwamanje ngeke ngatsho ukuthi kufe abantu abangaki ngoba angikho esimeni sokuthi ngikwethule konoko.
If there's any deaths or killings, it's not related to these incidents.
Alo-ke ngumnumzana Vishu Naidu, isikhulumeli samapholisa eSouth Africa. Ubexoxa leStudio 7 ekhona le eSouth Africa. Kunjalo nje, omela ilizwe leZimbabwe eSouth Africa, umnumzana David Hamadziripi uthi akwaziwa ukuthi kulabantu abangaki abadabuka eZimbabwe asebebulewe eSouth Africa selokhu kuqhamuke udlame lolu. UGibbs Dube weStudio 7 ukhulume ngodlame lolu lomnumzana Khulekani Sibanda odabuka eZimbabwe yena ehlala eJohannesburg.
Kale manje vele besokulate around manje ngabothi etizweni lokhani enori tereng lakde bazama ukuvala one of the top amandiya then kwenzeka ukuthi amapholisa vele abeseduze or I'm sure someone maybe alerted amapholisa before abatshelisayo yini lesisenze then basebazi so akucabanga nje into enkulu because bavele babavalela like on both sides.
Abanye ubabona bebothwa yini kumbe babayekele nje?
Yeah. Ya, no, ngibabonile manje. So, ngisabona lapha abantu abavalelwe la, yona le leaders nyana le manje. Ah, telephone abavele abavalelwe.
Singathi ke uMongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko wakhe namhlanje. Sithi kumele kumiswe konke lokhu. Wena ukuthethe njani khonoko?
Kona I think uqale kabi ukuthi from esiqaleni vele ngisathe amapolisa elokhona ethathi isinqumo sokuthi bafuna ukuvala zonke izitolo bethathela abantu izimpahla. I think kwaqala kabi khonapho esiqaleni vele baphambanise from esiqaleni kwakungamele kube yinto like fast-acting eseseyenze. Kumele kube yinto nje abayenza kancane kancane belandelela top by top not kube yinto engadirei because abantu bavese bathatha izona i-advantage yokuthi bakusebenze sonbesi sikhathi because manje vela kuseyiyondaba yedona sokuyiba ugebeni ngeste ngathi yinto esikhona.
Ye, sizwile-ke ukuthi endaweni ezinjenge-Alexandria Alexandra kadongani kuyaqhubeka sibili khonokho wena uzwe kuthiwa kuhamba njani?
Hayi, loko yiba ugebeni vele into esikhona manje sokuyiba ugebeni ngeste akusele okunye abantu sebesebenzisa ithuba leli ukwentela abantu iy'mpahla zabo even nama uhambe emgwaqweni awusekoseki sikuthathe telefoni sithathele impahla oziphethe ma uphethe ibhesi bayasithathela bayakuseza.
Hello, ngumnumzana Kholekani Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ecingweni ekhona le eJohannesburg. UGibbs uphinde waxoxa lo mnumzana Volta Moyo odabuka eZimbabwe ehlala esabelweni seLimpopo.
Kukhanya kuthule, akukabi lama incident amatsha engithemba ukuthi maybe ukukhuza okwenze uPresident uRamaphosa kungabe kuchumise abantu kancane. Asikezwa lapha nalapha bathi hayi sekulama fresh attacks kumbe ama distraction of ama shops.
Singathi wena ukuthethe njani konoko ke okukhulunywe nguRamaphosa?
Ya, ngikuthethe ukuthi laphana uforswe yisimo esesikhona nxa nginanzelele ukuthi le MTN ngale Nigeria ichisiwe. Otherwise la memweni ngibuhlungu ukuthi ama politicians abe South Africa the way quite ngale into kimi okufakaza ukuthi mhlawumbe labo into ephakathi kwabo ukuthi ama foreigners kumele aphume elizweni labo.
Singathi pho kuyiwa phambili ubona zani kuyayenzakalani nxa sikhangela udlakela lolu?
Udlakela lolu luzenza amazwe eAfrika axabane kakhulu enjengayona iSouth Africa izesaba yikho ukuqalisa ukuwa kwenothi eSouth Africa ngoba kulezinye izinto engasoze yasazithola kwamanye amazwe. Even besiya kuma-sports sekuzamela isecurity yabo ibe yisecurity ephezulu babhadale izimali eziningi. Yonke into yabo izamela vele ibe lesecurity ngoba amazona la alinyazelwa abantu labo bazafuna ukurevenge one way or the other.
Lina kodwa lidlelana njani labantu bakwele South Africa?
Thina ngathi lapha eLimpopo akula akukaze kube lodlakela.
Hello ke ngumnumzana Volta Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala isabelweni seLimpopo eSouth Africa.
Yebo, 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 mthaka komuhle. Okhulumayo ngumike hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlolisisa okwenzakala kwele South Africa lapho ukukhahlanyezwa abantu bokuza ukuthi wabathatha imisebenzi yonke njalo bathengisa izidakamizwa. Abafisa ukungena kuhlelo thumeleni umlayezelo kunombolo yesithi +1202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1202 465 0318. Ntoka komuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Akubizwa uzwayo esigodlweni seMozambique iMaputo, abantu belungiselela ukwethekelela kulelo lizwe komkhokheli webandla leRoma uPapa uFrancis kuhambo lwakhe lwesibili ukuya ekuzwekazi leAfrika lokhe wathathayo lesi sikhundla. Izulu elilethwe yisavunguzane esiphiwe igama lokuthi Hurricane Dorian lichaye ladala umonakalo omkhulu ezihlengeni zeBahamas. Okwamanje lesi savunguzane sesidlula siqonde esigabeni seFlorida kwelemelika, kodwa amandla olaka lwawo lubikwaso lwehlile kancane solukucategory 2 sona besukucategory 5 izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike eSouth Africa ngalintambama uyangena umhlangano wezamabhizimusi oweWorld Economic Forum. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Umhlangano lo uqala kusasa eCape Town njalo uza ngenwa zinkokheli zengatsha zamabhizimusi ezichiyeneyo kanye labakhokheli bamazwe aseAfrika abagoqela yena uMnangagwa. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa, uYoweri Museveni owase Uganda, umnumzana Mokwesi Masisi owe Botswana labanye. Inkundla le ipha amazwe ithuba lokuhuka osomabhizimusi ukuthi bazetshala izimali kuwo. Kodwa ezinye ingcwethi kwezenotho zithi kuzaba nzima ekuthini umongameli Mnangagwa aphumelele kulokhu ngezizathu ezigoqela ukuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende, ukusilela kwamagetsi kanye lamafutha ezimota. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Rejoice Ngwenya.
Yasebenzekani abantu behlala bebotshwa bedutshulwa bexotshaniswa besithi ngesikhiwa i-human capital kayimangakuhle, yikho okuzakwenza ukuthi izijezi solidana zibe zonke zikhona, ngoba nxa uzule engaphathwanga kuhle amalungelo akho ebhidliswa, abanikazi bezimali bayadonda ukungena eZimbabwe.
Amazwi kaNgwenya agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Kungaba nezithembiso ezingabuya sibili ezokuthi kulabantu abale interest kumbe abafuna ukuthi babuye bezohlanyele izimali zabo lapha, kodwa uduko ayisilo olokuthi uhlangana lobani kumbe uzabatshelani. Uduko ukuthi nxa ehamba esenza lokho akwenzayo lapha kwini okuyabe kwenzakala, ngibona njengani into ezothi abademonstrations avunyelwe kulama abductions, kungasenani ukuthi bayala ukuthi akhona ama abductions, kodwa what is on the ground yikho okuzayenza ukuthi abantu bengabuyi. Kungasenani ukuthi kungaba nezithembiso ezingaba khona ezokuthi abantu bafuna ukuthi bangene lapha eZimbabwe bebuya lesi mali sabo.
Sesiside isikhathi uMnangagwa echitshela kwamanye amazwe lasemihlanganweni efana lawo nalo ukuyahuga abatshali bezimali, kodwa engaphumila lutho. Umthetho wokuthuthukisa abensundu kwezenotho o-Indigenization and Economic Empowerment Act ungomunye wezizathu ezimqoka ebezisenza abakwamanye amazwe badlalele kathana leZimbabwe. Kodwa wesulwe kunyanga ezisanda kwedlula lumthetho. Lanxa kunjalo ukuchera uthi kayisiyo ndaba ye-indigenization kuphela.
Ayisiyo ndaba ye-indigenization kuphela. Uzabona ukuthi kathesi akukaqathi ukuthi izimali esizisebenzisayo lapha zihamba kanjani. Uyabona i-rate le-Zimbabwean dollar lilokhen lisehla mihla ngemihla. Ngikhuluma ngesizwe nje selidlule 12 pounds ama-US dollars. So into ezinjengalezo ezokuthi i-currency yethu kathesi ayikho stable, into ezinjengokuthi amafutha ezimota awatholakali, akula magetsi for up to 18 hours kwezinye izikhathi.
Ungwenya uvumelana laye.
Ungazinandelisise imali zakhona kazikami kahle, amagetsi, amanzi kuyaswelekala. Yikho okwenza ukuthi umnotho wethu athi achula. Nxa kungasalungiswa khonokho infrastructure kuzahlupha ukuthi abanikazi bezimali bamabhizinisi bangene. Ama-fundamental sectors lana afanele alungisiswe kwenzela ukuthi kube lula ukuthi benze izimali zabo bengabiya eZimbabwe.
Umhlangano we-World Economic Forum lo uqala kusasa uphele ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi untungameli Nkomo.
Uhulumende uphakathi kokulolonga umthetho wokuguqula okhona ophathelane lezempilakahle o-Health Services Bill ozalawula ukusebenza kwabakuhlangothi lwezempilakahle. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Leli nyathelo eselithathwa nguhulumende livezwe emhlanganweni lentatheli zendaba kusethulwa okuphume emhlanganweni wedale labaphathintambo elekhabhinethi. Lithathwa ngesikhathi odokotela abasanda kugqiba umsebenzi, ama-junior doctors, sebeqale ukukhalala umsebenzi, bekhala ngesimo sokusilela kokudingakalayo ekuqhubeni umsebenzi wabo kanye leholo abalitholayo. Umgcini sihlalo wequla labaphathintambo enguye njalo umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko, unkosikazi Monica Mchangwa, ulandisa ngokumunyethwe yileli bhili.
Highlights of the amendments include the following: to designate the Health Services Board as a Health Services Commission, to provide for the
functions of the Health Services Commission. Ukubalisa ukuguqula iHealth Services Board ibe iHealth Services Commission, ukutsho ukuba ezimali zizoqhutshwa kanjani ngaphansi kwale i-Act, ukubeka sobala ukuba uhlangothi lwezempilakahle kungoluqakathekileyo lokuba kumele kube ngolutholakala lusebenza sikhathi sonke.
Umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadaya Moyo laye ulandisa kabanzi ngokuchiwo yilo mthetho osalolongwa.
So there will be a defined period of time where people can voice their concerns.
Kuzobekwa sobala ukuba abakhala umsebenzi benza lokho kwesikhathi esinganani, hatshi ukuthi kuqhubeke kokuphela ingxenye okwehola nje umuntu ethwele ibhakane lakhe elisho lokho akhala ngakho, hatshi ukwenza kwesikhathi eside kubangele ukufa kwabagulayo. Konjalo kumele sibone ukuthi lapho sivumela abantu ukuthi batsho okusenhliziyweni zabo wakwenza lokho ngendlela eqondileyo, sinanzelela ukuba ulo msebenzi wokulondoloza izigulane, singasavumela izigulane zethu zilahlekelwa impilo.
Kodwa uZulu uveza ukukhathazeka ngokumunyethwe yilo mthetho ogoqela indaba zokutshengisela kwabakulolu hlangothi. Omunye wabo kungumnumzana Themba Chuma osola leli nyathelo.
Amadokotela balelungelo ukuthi bakhethe ukuthi bayenzeni, ngoba umsebenzi lowo bona bayehlukene namapolisa, njalo bona isikhathi abasithathayo besiyafunda sona side kakhulu. Uhulumende akamelanga ebavimbele entweni abazifunayo, njalo baqathile ndawo wonke umuntu, bayafana lamatisha, bayafana lama-civil servants ukuthi bekhethe ukuthi iholo yabo injani.
Kwasekelwa ngenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana, yena othi lingalunganga leli nyathelo eselithathwa nguhulumende lincindezela abakulolu hlangothi lwezempilakahle kwezokutshengisela ukukhonona kwabo.
Ngakho nxa sebeletha ibhili le izakwenqabela kumbe izakwalisa izisebenzi ezikugajalela ukuthi zitshengisele kumbe zitshengise ukukhonona kwazo, khathi sebezafela esakeni, abaselawo amandla ukuthi batshengisele kumbe baye kustrike. So ngale indlela sibona ngani abakhulu bazama ukuvala esingathi-ke ngama-symptoms, bengabavali okuyikho okubangela ukuthi udubo lube khona elizweni. Ngoba ukuvalela umuntu ukuthi angatshengiseli akusoze kusize ngaludo, akusoze kwenze umuntu ukuthi asebenze ngamandla, njalo akusoze kuvuse ingatsha zethu zempilakahle. Kabakhangele okuyikho okubangela ukuthi izisebenzi zempilakahle lezi zikhonone, bese belungisa-ke khona lokho okuyikho okufunwa izisebenzi.
Kodwa uhulumende uthi ngoba bengasoke balelwa utshengisela, kodwa kuzomele kube ngokwenziwa phakathi kwesikhathi esibekiweyo. Nxa selenziwe waba ngumthetho leli bhili, hatshi okwenzakalayo lapho abakulolu hlangothi bekhalala umsebenzi wesikhathi esingazakaliyo ukuba sizodonza okunganani. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association, ZIMA, uDr. Sacrifice Chirisa, uthi khona bezoluhluzisisa udaba lomthetho lo osekulolongweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Odokotela bezibhedlela zikahulumende baqalisile ukukhalala umsebenzi besithi iholo labo alisenelisi ukuthi bavukele emsebenzini nsuku zonke. umongameli Emerson Mnangagwa eloku ezithulele ngodaba lokuchaywa lokubulawa kwezizalwane zakwamanye amazwe okuqhubekela phambili eSouth Africa. Umongameli Emerson Mnangagwa ufike eSouth Africa ngalintambama. Silugqiba ke lapha uhlelo igama uChris Gande lilaye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.